mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 gumiguru 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi sangano rechitungwiza residence trust riri kupikisa danho rakatorwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu rekuti vashandi vakuru vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa mabasa varambe vasingaendi kumabasa Muzinda weAmerica muSouth Africa wayambira kuti ine upowo hwekuti pane vamwe vanopurikidza mwero vari kuronga kurwisa nzvimbo yeSandton Johannesburg muSouth Africa. Sangano reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust rinoti riri kupikisa danho rakatorwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu rekuti vashandi vakuru vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa mabasa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzichiri kumatare varambe vasingaendi kumabasa kunyange hazvo dare repamusoro rehigh court rakatonga kuti vashandi ava vadzoke kumabasa bepanhau reherald rinoti munyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu vakazivisa svondo rino kuburikidza netsamba yavakanyorera makanzuro ose ane vashandi vakambomiswa mabasa vachizivisa kuti vashandi ava vachiri pakumiswa mabasa kusvika kupikiswa kwakaitwa mutongo wehigh court nebazi ravo kudare resupreme court kwanzwikwa uye dare iri rapa mutongo vashandi vemakanzuro echitungwiza neHarare vane chitsama vakambomiswa mabasa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana studio 7 yakundikana kubata vachuru kuti tinzwe kubva kwavari jonga kandemiri westudio 7 abata mukuru wechitungwiza residence trust muzvare alice kuvheya kuti tinzwe zvizhinji
makadi zvenyu ichokwadi minister of local government vachallenger kana kuti vari kupikisa mutongo watakapuwa nehigh court of zimbabwe wekuti vanhu vese vakadzingwa kana kuti vari pasuspension vadzokere kubasa kumalocal authorities chinhu chatiri kuona kuti sevagari kana high court yakambotsipa pekutanga kana kuti yakatikundisa kana kuti yakatipa mutongo wekuti takunda vese vanhu vakasuspendwa vadzokere mumabasa kuti budiriro ionekwe mumalocal authorities hationi paine chinochinja nekuti ministry of local government yaenda kusupreme court supreme court iringoshandisa bumbiro remutemo rimwe chete unova rakashandiswa nehigh court saka tiringotarisira kuhwina
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti mude kuti vashandi vakambomiswa mabasa vadzoke pamabasa
vanhu vakasuspendwa iko zvino vanenge vachitambiriswa mari vasiri pamabasa zvakakosa kuti vadzokere pamabasa tiwane budiriro mumaguta edu kana vachizenge vabatwa nemhosva vodzingwa zvavo mabasa zvachose saka tiri kutarisira kukunda ende magweta edu aripo pakutopindura masamonzi iwayo akatumirwa kana kuti challenge iyoyo yakabva kuministry of local government
vashandi vangani vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa mabasa
tine vandingati vanotungamirira madepartments akasiyana-siyana vanokwana kuita vashanu vanova director of works director of housing and community services housing administrator workers manager vanove vakamiswa kana kuti vakasuspendwa zvinova zvinhu zvatiri kuedza kuti tigadzirise sevagari kuti vanhu havadzokere kubasa nekuti nyaya dzacho dzavakadzingirwa pabasa dziri kutora makore ukuiwa vaningu wa hitambiriswa, uku service delivery ya kamira. Dozi mwesezuinu za tuda kwezo tiga zizoti. Muni waka mirira umutongo wao, vanu kwa saku ya guzo shanda. Kana vazo batuoni mosa, voyenda avu kuno pikira mosa zao. Kwete kutiko sinu vanu nzwa pikire mosa zacho, vasati wa tongwa ni matare edwe zimosa. Saka ndopa tuku yeza kudaku gazirisa sewa gari.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust, Muzare Alice Kufea, vari parunare kuchitungwiza na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muzinda we America mu South Africa, wayambira urumende ya South Africa kuti inogona kurwiswa nevari vanopfurikidza mwero munzvimbo dzinoungana vanhu vazhinji munyika iyi. Urumende ya South Africa inoti ibasa remauto enyika yavo kuona kuti upenyu hwevanhu vose hwakachengetedzwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti nyika zhinji kuchamhembe kweAfrica hadzina kunyatsogadzirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero, vachiti kurwisana kuri kuitika mudunhu reCabo Delgado muMozambique kunofanirwa kudai kwakonzera kuti nyika dzemudunhu iri dzigadzirire zvakakwana.
Nyaya iyi inotiratidza kuti hatina kunyatsomira zvakanaka panyaya dzekudzirwa mukati menyika muSouth Africa. Handingati muSouth Africa mega, ndingati munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Ndokudaro nekuti tikatarisa tine dambudziko irori rematerrorists kuMozambique kunzvimbo yeCabo Delgado. Zvino takunzwa kutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu muno muSouth Africa nenyaya imwe cheteyo. Zvinotaridza kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzoda kuti dzigadzirire nyaya dzekudzirwa kwemukati menyika dzadzo kuitira kuti vanhu vasagare vakabatira ura mumaoko. Handisati ndanyatsonzwa hangu kuti nyaya iyi iri kufamba sei, asi hazviratidzi zvakanaka. Hazvikonzerese kuti vanhu vave nekugadzikana kwakanaka mukati menyika yeSouth Africa.
Professor Mukonza, icho chingakonzera kuti vanhu vanopfurukidza mwero varwise South Africa chingava chii? Ndezvipi zvikuitwa neSouth Africa zvinogona kushatirisa vamwe vanhu zvikuru sei vano shandisa nzira dzechitororo idzi kana kuti kupfurukidza mwero?
South Africa iri kuonekwa seimwe nyika dziri kuwanikwa zviri nyore kuti matororo kana kuti vanhu vanopfurikidza mwero materrorists agone kuwanikwa ari mairi nekuda kwezvikonzero zvekuti vanhu vanodzirira nyika yeSouth Africa, apa tiri kutaura vasori, mapurisa, kunyangwe mauto, havana kunyatsosimba pamaitiro avo ebasa zvekuti iwo matororo aya ari kuona zviri nyore kutogara muSouth Africa nekutoita basa ravo vachironga vasina kuzikanwa kuti ndozvavari kuita. Chimwezve chiri kubuda mutsvakurudzo yandaita tinoita kuti matororo aya anzwe kusununguka kuitira mabasa avo muSouth Africa inyaya yekuti vari kuona zviri nyore kufambisa mari dzavo muekonomi yemuSouth Africa. Pane vakawanda vanototaurwa pamusoro pekufambisa kwavanoita mari dzavo idzo mari dzinozoshandiswa kutsigira basa rechitororo. Saka izvozvo zvinoita kuti vasununguke kuwanikwa vari muno munyika yeSouth Africa. Chikonzero chiri kuita kuti vade kuita basa ravo muno pana chandanyatsoona nekuti hazvazvanyatsozivikanwa kuti ivo vataurwa neembasi yeAmerica vakambonyatsonanga chikwata chevanhu vapi vachaungana. Saka hazvisi kunyatsobuda kuti chii chingaite kuti matororo aya ade kukanganisa nyika yeSouth Africa nekuita basa ravo muno.
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology mundo Ricky Mukonza ari parunhare ku South Africa ne Studio 7. Zvichitevera mashoko akataurwa nebhanga guru repasi pose reWorld Bank ekuti goho muZimbabwe riri kuramba riri pasi pasi makore ose kunyangwe hazvo hurumende ichibatsira varimi nezvikwanisiro nyanzvi mune zvekukafu uye vaimbova mukuru weChild Care Reverend Forbes Matonga vanoti varimi havaoni sekuti zvavanorima ndezvavo nokuti hurumende inovapa zvikwanisiro pachena. World Bank rinoti kubva muna 2000 hurumende yanga ichipinza mari yakawanda mukubatsira varimi asi goho riri kubuda gore negore harikwani kuti vanhu vawane zvokudya zvakakwana. Reverend Matonga vanoti varimi havafanirwi kupiwa zvikwanisiro pachena vachiti vanofanirwa kuchipisirwa kuti vazive kuti zvirimwa ndezvavo. Vanoti chimwe chinonyanya kukanganisa varimi inyaya dzemitengo yezvirimwa zvavo iyo vanoti inotarwa nehurumende kwete nevarimi.
Tinodaira kuti patingatangire ndipo paperera report yeWorld Bank iri kuti nyika yedu inofanira kuuya nemapolicies anoita kuti production inge iripo. Tichitarisa kuvanhu vari pasi kana kuti small scale farmers chavanenge vachitarisira number 1 ndechekuti mainputs ngave akachipa, mainputs ngave akachipa, kana zvichibvira hurumende ngaiite subsidize mainputs vanhu vagone kutenga mainputs vega.
Asizve Reverend Matonga hurumende inoti iri kupa varimi zvikwanisiro kana kuti mainputs kwete kuvabatsira kuatenga, chii chakaipa apa?
Isu tinofunga kuti mainputs ekuita kupiwa ane challenge nekuti chinhu chekupuwa hachirakidze ownership. Zvaida kuti tireduce kupa vanhu tichiincrease capacity yevanhu yekuti vazvitengere vega, nekuti munhu akaenda kotenga ega anenge aplana kuti anoda kuti zviitike zvekuti arime. Asi tikaita ekupa, pamwe pacho vanhu vane access mune zvinopiwa handiwo vanhu vane chido chekurima. Saka tinofunga kuti vanhu ngavaitirwe kuti vatenge vega mainput, ndopanotangira ownership yekuti munhu ava necontrol over farming activity yaanenge achiita.
Saka sekuona kwenyu zvingafambiswa sei izvi Reverend Matonga?
Chekutanga isu tinofunga kuti tsika yekupuwa iende ichidzikira, tsika yekuzvitengera tega inge ichiwedzera, ndopanotangira kurima kwakanaka ipapo. Pechipiri patinofunga kuti panovapo ndipapo pekuti vanhu ngavapuwe mutengo inoita kuti vagone kudzokera muminda. Price inosetwa yekutenga zvinhu ngaiite kuti vanhu vave nechidakadaka chekurima, nekuti vanenge vachiziva kuti kurima kunounza pundutso. Ndo iya iri kutaurwa kunzi tiite 10 agriculture yedu into a business, not just subsistence. Saka inoda kuti tive nemotivation yekuti vaya vanhu vari kunzi vari unemployed, vari kunzi vari kushaya mabasa, vaone chinovakwezva kuti vakaenda kunorima vanoziva kuti vanenge vatova mubusiness, vanenge vatova employed. Havachaverengwa sevanhu vasingashandi, asi vanoverengwawo sevanhu vanoshanda, vanogona kuti vakaendesa zvinhu zvavo kwazvinotengeswa, zvinoita kuti vanokwanisa kuwana chouviri vachidzokera zvekare kunorima zvekare.
Ko pamitengo apa pangafambiswa sei sezvo varimi vasi ivo vanotara mitengo yezvirimwa zvavo?
Maprices acho anoda kuva zvekare predictable, kwete maprice ekuti anomirira kutaurwa vanhu vava nezvirimwa zvavo. Munhu ngaatongoziva kuti ndikarima ndakadai ndiri likely kunoita profit yakati zvekuti munhu anoto projecta kuti ndikari magore rine rima hekta akati echirimwa chakati ndinofanira kuzopedzesera ndaane profit yakati asati atorima nekuti zvinhu zviri predictable zvinhu zvinogona kufano oneka ndisati ndasvika kwazviri kuti ndikaplana ndakadai tsoro yangu inonobuda iri nepapo izvozvo izvo ndo mapolicies anofanira kuiswa pasi chechitatu chinofanira kuitwa zvekare ndichocho chekuti hatifunge kuti zvakanyanya kunaka kuti pave nevanhu vane monopoli yekutenga zvirimwa sezvakaita kuti monopoli inenge inana GMB monopoli inenge inana Cotton Marketing Board nevamwe vakadaro hainyanyo kurudzira competition saka competition inoda kuuya nekuti kune vari kutenga vakawanda murimi ogona kuti aiwe handidi kukutengesera zvinhu zvangu nekuti hausi kupa mari yakanaka ndaakupa kune uyu nekuti ndiye ari kundipa mari yakanaka then poita competition yekuti vanhu vanotenga vanokombita kuda kufadza murimi murimi oitawo manyawi ekurima ivowo vari kuda kutenga avo voinsista on quality yekuti hatitenge zvinhu zvisina quality yakadai saka zvinoimprova quality production yedu ichiita kuti kurima kwedu kana export inopedzesera yoitikika nekuti tinenge taane kuburitsa zvinhu zvepamusoro-soro saka ndinodaira kuti vahwande izvi zvinhu izvi zvikagadziriswa zvinokonzera kuti vanhu vedu vafarire kuenda kunorima tinofunga kuti farming haifanire kuattracta vanhu vari desperate chete
avo vange vari nyanzvi mune zvechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinoona nezvekutevedzerwa kwemitemo nenyika dzepasi rino reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya Zimbabwe yakaiswa pachidano chezana nemakumi maviri nemana kana kuti 124 panyika zana nemakumi mana kana kuti 140 dzakaongororwa munyika dzemuAfrica Zimbabwe iri pachidano chechikumakumi maviri nesere kana kuti 28 panyika makumi matatu neina 34 sangano iri rinotarisa nyaya dzeuori kutongwa kwenyaya mumatare kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie
gwaro reWorld Justice Project iri ndoona senge rabuditsa chaizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe World Justice Project isangano rinoongorora yavanoti fairness, rule of law nematingazi maequal rights nejustice munyika dzakasiyana-siyana izvi zvinhu zvatikuona muZimbabwe zvisiri kunyanyo kubatwa zvakanaka nehurumende
mungapa muenzaniso here ipapo vamasiya
sezvatingoona kuti munguva yapfuura iyi vanhu vakawanda vanga vachisungirwa nyaya yekudemonstrata inova iyo inoendera neinganzi democracy kana kuti rule of law tinoona zvekare kuti pane zvimwe zvinhu zvisiri kunyatsokuitwa kunyanya-nyanya kusungwa kwevanhu vari kupara vari kutyora kodzero dzevanhu tinoziva kuti muna 2018 kune vanhu vakapfurwa nemasoja vakafa iko zvino tine nyaya dzana itai dzamara dzichiringoramba dzichingoendera mberi tsingazikamu kuti dziri kufamba sei nenyaya dzana More Blessing Alley dzatakaona dzichiitika mupfuura yapfuura ende tiri kuona zvekare kuti ingava inganzi freedom of expression inoenderana nezvaunga zvinoongorora sangano iri zvinhu zvisiri kuitika muZimbabwe
sei muchidaro
kugoko kutakaona vanhu vechikuru vachirohwa takaona zvekare vamwe vachirohwa munguva yapfuura last week ipapa kumatebeleland
asika hurumende iri kuti iri kubvisa mitemo inonzi inodzvinyirira vanhu ichivandudzawo ichiisa mumwe mitemo mitsva
ya hurumende inogona kuva ichiisa mutemo yairi kudzika but mutemo wakaita sePVO act mutemo watinoziva kuti uri kudzikizwa kuti vavharise masangano ma NGOs ari muZimbabwe ayo agara achibatsira vanhu panguva ya kareba stere
bwetari norwira kwedzero dzevanhu vaKenneth Masie vange vari parunare muTexas muno muAmerica. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday, America ne United Kingdom jinoti kuratidzirwa kwakaitwa nezviro chipiri pamusoro pezvirango hakuzoiti kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato rezanupf zvibviswe. Zimlife.com rinoti umwe murume akapfurwa akaendeswa kuchipatara nezuro manheru. Murume uyu anonzi akaedza kutora pfuti kubva kumupurisa anocheketedza muzinda weRussia muHarare. NewZimbabwe.com rinoti sangano reInter-Parliament Union rakakumbirwa rikabvuma kuongorora kutungwa nokugara mujeri kwenguva refu kwemumiriri weTPC muparamende vaJob Sikala. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Prestigious. Indinenye yandura kutaura pamusoro pezvayo. Yevarairidzi vanomanikidzwa kupinda mumusangano uyo unonzi ndewokuti vatsigire ED pasarudzo dzegore rinouya. Ivo vavarairidzi vacho vanenge vachimbova zvipukupuku zvakadii zvekuti vangatsigira munhu anovashungurudza 5 years. 5 years wofadziwa 2 minutes pa 5 years wotsigira munhu wakadero. Chero varairidzi ukanzi muri mastupid akadii. Zvinhu zvekuti musambotenda. Musambotenda zvinhu zvamusingafani kumbonzwisisa. Kana varairidzi makafunda semafundiro atinoziva, hamungambozoiti zvinhu zvinoitwa. Chero vana chaivo vanozviona kuti zvituri kushunguridziwa.
Yes, two message yangu iri kinda kunewe unomirira semasanction achiti vanzwa vanhu ngatiti chistrike masanction abvisa. Zimbabwe ndevana veZimbabwe isu tiri kutambura. Asi tiri kutambura nyezvanzi masanction ari kutambura nyika. Aiwa masanction atambudzi nyika mani. Ivo vanomirira vachiita marari wavo vachiti vanzi chii masanction ngaabviswe. Abviswa vanozviita sei? Vanofamba nemota. Masanction tabviswe ngavarege kuuraya vanhu. Ngavarege kuba ufumo hwenyika vachidya ivo nevana vavo. Ndoti masanction abvisa. Ivo vanoramba vachiti pambenezanopeu. Vanhu vane pfungwa dzakanyatso kuti chekere chaizvo here omwana. Munhu iyoyo nepfende yekupfeka hana. Nekuti azive kuti dhorobha rakamira sei haarizivi. Asi unoramba achiti munhu akagwa wakanaka, munhu akagwa wakanaka, zanopiesa yakanaka. Zvinhu zvakasiya zvakwana Smith ndezvo zvingorimo muZimbabwe izvizvi. Hapana chinhu chakamba vakwani zanopiesa chakanaka. Chipi chakakwani zanopiesa chakanaka? Hapazvioni. Asi kuti masanction ngaabvisa, masanction ngaabvisa. Anobvisira masanction. Ngavatange varega kuuraya vanhu. Ngavatange varega kuita zvavanoita zvoubamba vanhu vachito chavanhu. Vachita zvokuti marari opposeni paringe asaita marari ayo. Ngavatange varegedza izvozvo nekubira maelection. Vari kubira maelection kubva kudzara maelection vachibva kungobira maelection MDC ichiwina. Isinoti masanction aita sei.
Tingavhota tikadini tikakurudzirana kunyoresa kuvhota. Kana bedzi pasina kupindira, UN isina kupindira, ZANU haichatonga kusvikira kare. Ichatonga kusvikira kare. Apa tinoda dai zvaigona kutoti pataugwe neUN iwe ipindirevo because makore awandisa. Zvavanongoziva zvinongova pachena futi kuti tikavhota vanongoriga zviri pachena chena chena. Ipapa veTPC havachakwanisi kukambena zvakanaka, vanenge vachingorobwa vachiputsigwa midziyo yavo. Izvi zvinezvi muchaona 2023 ipapapo patiri kupinda ipapapa pakatoshata, pachafa vanhu. Saka UN ingaitopindira UN kutika kuti zvinhu zviite zvakanaka.
Iri nyaya yacho manje zvainenge yakaita inenge yakamira yakadai saizvozvi. Studio 7 inotaura panapa. Hiti yangu ayenywa tereri. Yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Ndiwe inenge ichidaro Studio 7. Kurova kuti nguva yairi kutaura izvi. Tine vanhu vanhu vekuZimbabwe vari pasi rinorose. Zvichireva izvo kuti vanhu ivava nguva iyoyo vapiwa mikana yekunge vachitaurawo maonero avo pastudio 7. Asi vachiri kutinetsa manje nechinozoti kakamadza kuti ZANU-PF yazohwina ndechekuti handina munhu weZANU-PF wandiri kunzwa achitaura pastudio 7 apa panyika dzose dzakatenderedza dzese. Vanhu vandiri kunzwa vachitaura vanhu vemaopposition party. Zvinoreveiko izvi? Zvinoreva izvo kuti hatichina chinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF yasara nechisimba, yasara neumhondi, yasara nekuda kuparadza. Hani munoona manje maitiro azvo. Pandaura vanhu 546 apa pastudio 7. Asi hatina munhu watinonzwa achitaura apa achiti ndini ZANU-PF, vamberi ZANU-PF. Hatina. Kureva kuti munhu wese neari kupi neari kupi akuda shanduko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti kunyange hazvo zviri kurwadza kuti chikwata chemaWarriors chichange chisiri kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 kuQatar, vachange vachitsigira zvikwata zvemuAfrica zvishanu zvakakwanisa kupinda mumakwikwi aya. Zvikwata izvi zvinoti Senegal, Tunisia, Morocco, Cameroon neGhana. Makwikwi aya ari kutarisirwa kutanga musi wa20 mwedzi unouya.
Isu veZimbabwe National Soccer Supporters Association chekutanga tinotsigira maAfrican teams akaqualify kuenda World Cup yatichange tichimhanya nawo iyaya.
Tinoona kuti chikwata chakaita seSenegal chiri mugroup A chichange chichitamba neQatar vanova ivo vari kubata makwikwi aya neEcuador neNetherlands. Toona zvakare zvimwe zvikwata zvakadai seTunisia iri mugroup D neFrance, Australia neDenmark. Munoona pane ichi chabuda here apa?
SenegaL tinoitsigira zvikuru. Senegal yakatombosvika mumakota mafinals eWorld Cup, saka haisi zvinhu zvinoshamisa. Muchitotarisa gurupu ravari irori vanogona kutenda mberi. Ende muchitarisawo bhora redu remuAfrica ratikwiririreiwo tarone nechinhano chepamusoro. Saka tine chivimbo chikuru sakutizvo tinogona kuenda mberi sematimu emuAfrica.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vachitaura naMarvelous Musanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rechitungwiza Residence Trust riri kupikisa danho rakatorwa nebazi rezvokutongwa kwematunhu rekuti vashandi vakuru vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa mabasa varambe vasingaendi kumabasa. Muzinda weAmerica muSouth Africa wayambira kuti ine umbowo hwekuti pane vamwe vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa nzvimbo yeSandton, Johannesburg muSouth Africa. Sangano reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.